ininzi ni maafalesi msanganya huye ndichiti heyi no misoro ye na uzeduza nasi china chikumi 21 2018 sanganore amalgamated rural teachers union of Zimbabwe roenda kumatare richikumbira kuti matare akomokedze mapato ezvematongerwo enyika kuti asashandise zvikoro varayiridzi pamwe nevana vechikoro paanenge achiita misangano yekutsvaga rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission yoramba ichinetsana nemapato anopikisa pamusoro pegwaro rine mazita evanhu vachavhota musarudzo, asi ZANU-PF ichiti ZEC iri kugona kuita basa rayo nemazvo. Masangano anoshanda akazvimirira ozeya mutemo unobatsira mapato ematongerwo enyika nemari wePolitical Parties Financial Act, mapato anopikisa achiti mutemo uyu unofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti ubatsire vese vanenge vanyoresa kunomination court kuti vakwikwidze musarudzo. Ongororo yakaitwa nesangano remagamba network richishanda neCitizens Manifesto inoti veruzhinji munyika havadi kuve pasi peutongi hwechiuto. Zvizvarwa zvekusouth Africa zvinosungwa zvichitevera kupisa kwazvakaita pamwe nekutadzisa kufamba magonyeti anotyairwa nevekunze kwenyika avo vanosanganisira zvizvarwa zvekuZimbabwe. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa vanhukadzi vari kukwikwidza musarudzo dzemunyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.